Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Con tu era el orgullo a su almanaz, muy tirezo a la suya, ranga mira el burrito de pavete, muy tibia.
Mazua hakeken awande ne makomborero ga awande ma opportunities
awande
mufaro wake wo
awande
it's a simple dance. Come on, let's celebrate this person. Tero yedu seni zangu ndine mufaro wakapetwa kanomwe au kwane mumwe sakare gai dipombonoke dipabauke nekuti my personal person akaninakira ari mupenyuso tajaira kuti wafa wanaka aiwa no man kutotsana kupururudzira munhu atoti no wani asi nasi ndoda kuchinja mupaka ndauya kuno kuzaka kuzozvidira mukaka nditipemberera mubereki mazuva
awande
my blessings
awande
my opportunities
awande
mufaro wavo
wazawi
mazuva akosha Nayo.
Love you.
Yeah.